zvikoro hongu zvavhurwa asi dambudziko guru chairo nderedambudziko remari nokuti vabereki havana dzimari dzokuti vana vanga vachienda kuzvikoro kumajengeta mari kunochengetwa mari kwacho vanga vachienda vachishaya mari nokuti mabhangi kana majengeta mari ari kupa $20 pazuva kunge iriko mari akawanda acho haana mari mitsetsa yakareba zvikuru kwazvo zvakawanda zvimwe zviri kusangana nevana vachinovhura mangwana chikoro ndechekuti kotero rimwe kotero kugadzira kunyora maexamination hurumende yakati agriculture yanofanira kunge ichinyorwa kuprimary gore rinoiri asi mabhuku okuti varayirizi vangu vachigadzirira kuti vana vanyore maexamination haasati ava muzvikoro sezvo silabhasi iri nyowani zvakare kune vana vechikoro navarayiridzi vaya vatinoti visually impaired vari kunetsekawo vanoti nenyukaricuramu iri kuti vana maeducation anaagriculture ndo macore subjects vari kuonawo sekuti zvinovadiscriminata nokuti vanhu vasingakwanisi kuona asi makey 3 subjects aaito aya anopawo kuti vave padisadvantage varairidzi zvekare mari hadzina kuwedzerwa vari kungoita vachibatira pamashizha usaihwa panhamo vachingotodai hurumende yaonawo kuti varayiridzi vanoita maiso kwazo nyemba kusadzarunga vachipisha vana vechikoro vawanawo mari chauvi nokuti for the past 6 years hapasati pambova nesalary increment saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro tinhiridiki kumuka kwosina maoko
ko munotarisira here kuti vana vasati vabhadhara mari dzechikoro vanokwanisa kutanga chikoro mangwana
zvinonetsa kuti vana vakwanise kutanga chikoro mangwana nokuti even mari yacho yokutotora yokuti vamwe vakwirewo mabhazi haitoriko mhuri dzakawanda dzinenge dzisina mari saka vhiki rese iri ndinofunga richangopera vana vachiuya zvishoma nezvishoma hationi kuti mangwana chaiko chaiko vanhu vangakwanisa kutanga chikoro nokuti vana vakawanda havana dzimari dzokuti vafambe vaende kuzvikoro